Hurumende iri kutaurira vanhu kuvhurikidza atingati machanozi akati wandei akati kuti kune mapepanhau kune maredhiyo kune atingati interpersonal netwa kumatunhu nevatungamiriri variko hurongwa hwehurumende huriko
mungatsanangura kuti vari mumatunhu ava vanenge vachiita sei chaizvo kudzidzisa vanhu
kupfuurudza nemisangano yavanogara vanenge vachiita vadzidzisa vanhu nenyaya dzecovid nerubatsiro runoita nekubayiwa kungaitwe vanhu asi zvinokurudzirwa kuti vanhu varambe vachidzidziswa kuti vazive kukosha kwekubayiwa nekuzvidzivirira nemitemo yose yakaitwa nehurumende neWHO.